Mumwe wemasachigaro matatu ekomiti vapawo mangwana vaudza vatori venhau kuti komiti yavo inotarisira kuti referendum ichaitwa mukati memwedzi mitatu inotevera.
In 1 week, vhiki imwe chete tetapedza, nokuti iko zvino tichazonyora yatinoti consolidated report yezvaitika zvese paconference. Ndopatichaona kuti zvakawirirana vanhu ndezvipi, zvasina kuwirirana ndezvipi, vari kukonana papi, zvatogona kugadzirisa togadzirisa.
Vamangwana vatsinhira mashoko avamugabe ane zuro kuti vatungamiri vehurumende yemubatanidzwa ndivo vanori kupedzisira pabumbiro iri.
Our understanding is that ultimately principals as leaders of the political parties in the global political agreement have the final say in terms of any areas where the select committee is unlikely to have consensus. And there's always been this structure that we've been working with, that in the event that we are not able to achieve consensus on any point, principals had given us the management committee to work with for the purpose of dealing with any deadlock as a deadlock-breaking mechanism.
Asi vamonzora vati gwaro ecopark ndiro richaramba richishandiswa pane zvirongwa zvese zvasara kuitira kuti chirongwa chekunyorwa kwebumbiro chipere. Zvichakadai, kunyange hazvo vamangwana navamonzora vange vari kuti musangano wesecond all stakeholders wakafamba zvakanaka, madzishe haana kufara nezvabuda mukomiti inoona nezvemadzishe. Komiti inoti yatonyorera kucopark ichigunun'una. Vamangwana vati copark ichatarisa zvichemo zvemadzishe. Zvabuda mumusangano uyu zvinoratidza kuti hapana kuwirana pane zvinhu zvakawanda. Semuenzaniso, amai Margaret Zinyemba avange vari mukomiti yemadzishe vati vamwe vange vari mukomiti yavo vati madzishe haafaniri kuita zvematongerwo enyika, asi vamwe vati vanoda kuti madzishe abvumirwe kuita zvematongerwo enyika.
Some said they should belong to a political party and be involved in politics, citing traditional practices from long ago, where chiefs led their people in wars and protection of their people. Others agreed with the copac draft.
Sachigaro wecopac mumdc inotungamirwa navawelsh mencuve vaedward mukosi vati bato ravo rakamirira kuona kuti nyaya yedevolution ichabuda sei sezvo vasina kunatsoona mafambisirwo yaaitwa pamusangano uyu. Vanhu vakapinda musangano wemazuva maviri uyu vakapiwa mukana wekupa pfungwa dzavo pabumbiro riri kunyorwa necopac pamwe nekuwedzera zvimwe zvavanoda kuti zvive mubumbiro idzva iri. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.